manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 4/2020. Makateerera ku Studio 7. Nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopewa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazara matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625. Vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika, Grace Mutandwa, aradzikwa nhasi kumarinda eGrand Forest muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625 vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro vatanhatu vari vanhu vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuBotswana uye mumwe chete ari munhu agara ari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 176. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4249. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 75485. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vafa vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvisere. Kunyange hazvo munhu wese ari kugara akangwarira kusabatwa nechirwere cheCovid-19. Dambudziko rechirwere chemalaria rapfunya chisero muZimbabwe zvichitera kufa kwevanhu vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nevatatu. Dunhu reManikarend ndiro rine vanhu vakawandisa vanosvika makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vashaya nekuda kwechirwere chemalaria. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakabatwa nechirwere chemalaria kumaNikaland vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 123,522. Bazi rezveutano rinoti nyika yose vanhu vakabatwa nechirwere vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana nerimwe ane mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 341,211. Chiremba mukuru mudunhu reManikaland ari kudivi rekudzivirirwa kwezvirwere zvekuta puriranwa Dr. Munyaradzi Mukuzunga vanoti vanhu vashaya ava vakawandisa zvichitariswa kana kuenzaniswa nemamwe makore apfuura.
Gore rino tine vanhu neuwandu unoita 123,522 vakarwara nechirwere chemalaria. Pari zvino tane vanhu 98 wafa nechirwere chemalaria muManikaland province. Pari zvino tiri kuita zvatagara tichiita zvekurapa wese vanenge varwara nemalaria nokukurudzira kuti vanenge vanzwa masymptoms emalaria vaende either pakliniki chipatara kana kuvatiroti mavillage health worker ari pedyo nawo kuti vatestwe kana vaonekwa vane malaria vorapwa malaria.
Dr. Mukuzunga vanoti uwandu hweurwere hwemalaria hwakanyanya kuwandira kunharaunda dzakaita seNyanga, Mutasa, Mutare, Chipinge neBuyera. Vanoti chinopa kuti chirwere chemalaria chinyanye kutekeshera kudai inyaya yekuti mimwe misha inoramba kupa vashandi vezveutano mukana wekuti vafirite hutunga kana humutu gore negore. Bazi rezveutano rinotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemalaria hwave kuderera. Mune imwe nyaya, Dr. Mkuzunga vanhu vanhengo yeCovid-19 Task Force kuManicaland vanoti hurumende yainge yavhara mizinda mitatu yaishandiswa kuchengeterwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere cheCovid-19 mudunhu reManicaland, inoti Mutare Teachers College, Marymount Teachers College neMutare Polytechnic. Vanoti danho iri rakatorwa sezvo zvikoro zvatarisana nekuvhurwa chero nguva. Chiremba mukuru kukanzuri yeguta reMutare, Dr. Anton Mutara, vaudzawo Studio 7 nhasi kuti vamwe vagari havasi kutevedzera kurudziro iri kupiwa nevezveutano kuti vasatapurirwe chirwere cheCovid-19.
CheCovid-19 zvakakosha kuti vanhu tisapotsera mapfumo pasi kana kutaridza kuti hatisisiri nehanya nedambudziko reCovid-19. Ngatingwarirei, tinyanye kusimbisa kuti tishandure mararamiro atanga tichiita, nokuti chirwere ichi chicharamba chiinesu. Ende tinofanirwa kutora matanho ese atingaita kudzivirira kuti tisabate kana kuparadzira chirwere ichi cheCovid-19. Inguva yakaoma kuti vanhu vanenge vagara mudzimba kwenguva yakareba zvokuti vanenge vakufungwa kuti regai tisununguke tiinde hedu tiite zvataita mazuva ese. Asi iye zvino izvi hatichadaro, nokuti chatova chinhu chataa kurarama nacho dambudziko rechirwere cheCovid-19. Iri nzira yatinofanira kutoti tichitochinja mararamiro atinoita nemaitiro atachiita kare.
Dunhu reManicaland rine vanhu vanosvika gumi vane chirwere cheCovid-19 pari zvino, uye vamwe vaviri vakapora. Vanhu vari kuongororwa chirwere ichi vakabva kune dzimwe nyika vari muquarantine izana nepfumbamwe kana kuti 109. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Torwe nao akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda eku Glen Forest muHarare. Mutumbi wake waradzikwa nenzira yekupiswa kana kuti cremation sekuda mufi asati afa. Tandwa akashaya musi wa1 Chikunguru mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Mutandwa akashanda ku Financial Gazette uko aiva nechikamu chinonzi Chilling Out. Mufi akashandawo ku Sunday Mail, New Zealand pamwe nekumuzinda weBritain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter My Child, The Power and the Glory nemamwe. Asiya vana vatatu. Hurumende yeBotswana iri kukurudzirwa kuti itange chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro ekushanda nekugara munyika iyi nechimbi chimbi, sezvo ruzhinji rwevanhu ava rune mabasa akakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nemumiriri weFrancistown East mudare reparamende muBotswana vaHonest Buthibili pamusangano wekuongorora kushanda kwematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kuparara kwaCovid-19 muFrancistown muBotswana. Vabhili vati zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvikuru kwazvo zveZimbabwe zvine makore akawanda zvichibata basa guru kwazvo mukusimudzira upfumi hweBotswana.
Vanhu vanobva kune dzimwe nyika kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vanobata basa guru mukusimudzira upfumi hweBotswana, nokuti ndivo vanotifudzira mombe dzedu nekuita mabasa akawanda munyika ino.
Kunze kwekusimudzira upfumi hweBotswana, vabhili ava vanomirira nzvimbo iri chinhambwe chamakiromita makumi mapfumbamwe kubva mumuganhu weBotswana neZimbabwe vaudza Studio 7 kuti urongwa wekupa magwaro ekuti vanhu vagare nekushanda zviri pamutemo hunogona kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo.
Tinoziva tose kuti kuZimbabwe kune nzara, saka vanhu ava vachagara vachifizira kuno uko kwavanowana cheuviri.
Mashoko avabhili aya atsigirwa nemeya wedhorobha reFrancistown muBotswana ava kuti Sandra Disiho, avo vati vanhu vari kupinda munyika iyi zvisiri pamutemo varikudzosera shure hondo yekurwisana necovid-19.
Vatu vamatsvangu ndle vahabatsana mutoropa France ngana hari batswara.
Panguva ino yecovid-19 vanhu vanotsinda munyika zvisine pamutemo vanosungwa nemapurisa. Kana vasungwa hurumende yakafanira kuti iteste vanhu. Izvo zviri kuita kuti tishandise mari yakawanda mukuita izvi pavanhu vanoita madiro ajojina mukupinda nekubuda munyika ino.
Studio 7 akwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana pakurudziro yaitwa nevaviri ava. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vanomene muchakachira vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo ruzhinji runogara ruchiita wakitsira gonzoni muBotswana. Nyanzvi munyadzi dzokudyidzana pakati kwenyika uye vari kuita rakazvimirira vaSamuel Masango. Vanoti urongwa uhu unogona kunge uchibva muzvibvumirano zvakaitwa pakati penyika mbiri idzi mukutanga kwegure.
Ndiwo mutemo basics of the law of contracts, you know, tika mapindirana agreement yakadero is binding. You know, normally munogona kuzoitawo mutemo wenyu in your country as a follow-up nemaa kuita inonzi domestication, so that mutemo wamoita unofambidzana unogowafambidzanei neagreement yamemaita.
Studio 7 ana kukwanisa kunzwa kumuzindo weZimbabwe muBotswana kana paine zviri kurongwa nenyika mbiri idzi. Asi nyika mbiri idzi dzakasaina zvibvumirano zvinomwe muna kukadzi gore rino pamusangano wechipiri weBotswana Zimbabwe biannual national commission uyo wakaitirwa mudhorobha remau iro riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero enyika iyi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasungwa pamusangano uyu zvinosanganisira kushandidzana mune zveutano, mitambo, kufambiswa kwemashoko, mabasa uye dzidzo yemaoko nezvimwewo. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana maviri zviri kugara muBotswana. Vazhinji vacho vakapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti yaendesa mauto akawanda kuguta guru renyika iri, zvichitevera kuputika zvakare kwerimwe bhambu rakuvadza vanhu vanodarika makumi maviri. Hapana atabuda pachena achizivisa kuti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri, kunyange hazvo paine kufungidzirwa kuti izvi zvaitwa nechikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi kuitira kuti matunhu anotaura rurimi rwechirungu ange achizvitonga. America ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kudarika dzimwe nyika pasi rose. Nyika iyi yava nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana masere ezviuru vabatwa nechirwere cheCOVID-19, icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus. Mashoko anotevera anoburitsa mashandiro ezvinhu muAmerica. Nhasi America iri kupembererera kuwana kwayo kuzvitonga ichirangarira zuva remugore ra1776 apo vamiriri venzvimbo gumi nenhatu idzo dzaive pasi peGreat Britain vakanyorerana chibvumirano chekuzvitonga kubva kuutongi hweGreat Britain. Apo ndipo pakatanga zviri pamutemo hondo yemakore manomwe America ichirwira kuzvitonga. Asi chimwe chiitiko chakakosha mugakava raivepo chakaitika musi wakubvumbi 1775 apo pakatanga kurwisana mauto ekuBritain nemauto emuAmerica mudunhu reMassachusetts. Pfuti yakatanga kurira musi uyu yakazozivikanwa nepasi rose sepfuti yakarira ikanzwikwa nepasi rose sezvo yakaratidza shanduko yaizobva mukubudirira kwaAmerica kubva muutongi hwenyika yainge yakasimba zvikuru pasi rose. Mushure meshandiko iyi, kufunga kwevanhu vakasununguka kwakavatsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Izvi zvinosanganisira kuvambwa kwekereke yeAnglican Church, kusununguka kwemunhu wese, uko kwakatambirwa nekukurumidza nematunhu aimbove pasi peBritain. Zvakakosha zvakaitika waive hukama hwehurumende nevanhu vainotonga, uwo wakachinja zvikuru mumatunhu emuAmerica. Hutongi hwaibva pamusoro huchienda pasi hwakabviswa pakava nehutongi hwematunhu hwaisarudzwa neveruzhinji. Veruzhinji vakatanga kuva nechekuita nemashandiro edzihurumende dzematunhu avo, uye vanhu vakawanda vakatanga kuwana kodzero dzekuvhota uye kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika. Nyika dzemuEurope dzakazvionawo. Nyika dzaive pasi pemadzimambo pamwe nemadzimambokadzi dzaishuvira zvikuru kukundikana kuAmerica. Asi vaipikisa utongo hwemadzimambo nemadzimambokadzi vakaonawo kuti shanduko yakaitika muAmerica yaikwanisa kubvisa dzihurumende pazvigaro, uye kuti munhuwo zvake akwanise kupinda munyaya dzekutongwa kwenyika yake. Mugwaro rekutara kuzvitonga kuAmerica, Thomas Jefferson akanyora achiti vanhu vose vakasikwa vakafanana. Mashoko aya akaita kuti vanhu vatsigire kuzvitonga pamwe nekurwira rusununguko rwavo munyika dzinoti Netherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti uye pasi rose. Mashoko ava Jefferson akashandiswa mugwaro rekuzvitonga rakaitwa muFrance. Mashoko ava Jefferson zvakare akafadzawo vatungamiri vakaita saSimon Bolivar. Izvo zvakaita kuti vadzvanyariri vapikiswe nenzira dzakabudirira munyika dzemuLatin America. Makore mazana maviri apfuura, Marcus D. Lafayette, rimwe remagamba eshanduko muAmerica, akati hunhu hwakunda hondo, nyika yasununguka zvino. Zvinoreva shanduko yemuAmerica zvinoratidza kuti zvakabata pasi rose, uye zvinoramba zvichiyemurwa muzuva ranhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Grace Chitowa, avo vakatanga ivo kambani yekubatsira vanenge varwarirwa nehama dzavo kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kambani inonzi chii uyezve kuti zvii zvavanenge vachibatsira nazvo.
So inini zita rangu ndinonzi Grace Chitowa, kambani yedu inonzi Caring Companion.
Mungatitsananguriro kuti kambani yenyu iyi inoita nezvei?
Basically tina chiremba machiremba atinawo. Saka machiremba aya vanogona kuti kana munhu achinga afona achida kuonekwa nachiremba vanogona kumuvhizita vachienda kumba kwa ndo anonzi mahouse calls. So basically tine vanhu vatikabatana navo malabs nemapharmacies. So what we do is munhu kana achida service ya doctor, maybe munhu akungonzwawo kana kuti BP yakwira or haasi kunzwisisa zvaari kunzwa, anogona kufona kana masymptoms ataura asiri very connected to zvinhu zvecovid, doctor vanobva vaita arrangements naye, votora address yake neinformation tomuvhizitira tonomuoneko within an hour or 2 hours depending nesurrounding yavari. Doctor anonomuone ikoko, if there's anything that needs to be done, any treatment plan, everything is done and sort pasina patient kuti iuye mutown since kuri kunetsa kufamba because of my covid restrictions.
Saka muri kushandira muri kupi uyezve mungati imi kambani yenyu yakakura sei?
Chikwata chedu pari zvino since tiri kuzvitanga zvichiri pafoundation stage, tiri based muno muHarare entirely. So it's Harare, the surrounding areas. We actually did a 20 kilometer radius yatikatira tumbotanga nayo. Tine practice mucity center kudhuze nekune kuma avenues ndokune main practice yedu. But what we're doing is vanhu vanenge vafona vachida kuonekwa within 20 kilometer radius chiremba anogona kunovaona right away.
Mungati vanhu vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi tichitarisa kuti pari zvino vana mukoti navana chiremba vakaramwa mabasa?
Tiri ku kuhopa kuti vanhu vanofanira kutochigamuchira zvakanaka. Chinobatsira especially kune vanhu vakawanda because the transport fuel iri kunetsa zvinhu zvese izvozvo zvimafactors anobata kune munhu. Nyongwa munhu ari kurwara. Kudadzi nyongwa munhu hama yake kana kuti mwana ari overseas. Mai varwara vari kumba, mai vanogara kuGlenora kana kuti kuHighfield. Tivapinde mutown vanoona chiremba havasi kukwanisa kuona chiremba. Nyongwa kudava nemota hapana fuel. Saka chirongwa chakubatsira especially vanhu vechikuru vanogona kuti vanodari kubatsira rwakawanda kubva kune vamwe vanhu ari surround. Vanogona kuchiona kubatsiro ipapo zvese zvichiya pavari pasina iyo kuti ivo vafamba.
Saka vanenge vachida kushandisa chirongwa chenyu ichi vanokuona ikupi uye zvetomboti vamwe vari kunze kwenyika vanogona here kubhadhara ipapo pachivhitivhiti kana kuti zvinofamba sei?
Kune vanhu vari kunze kwenyika vakaenda pawebsite yedu inonzi Caring Companion vanogona kuti kana vaenda pawebsite ipapo pane payment information iripo. So basically vanoisa information yemunhu wavada kuti anovhizirwa anonoonekwa. Vaisa information yavo ipapo. Pane also manumbers aripo futi also a WhatsApp kana vachida kudecide kuti vaite communication via WhatsApp kana iri WhatsApp call or even WhatsApp message inobva yaonekwa ipapo. Mapayment kana mari iri kuno kuZimbabwe eco cash or bank transfers or even cash yacho inoita or even chero vachida kusenda world remit inogona kuita zvakare uye mukuru.com inogona kuita. Tiri kutraya kuti titsvage vamwe vanhu vari kunze kwenyika vatinogona kunyatso associate nawo kuti tinyatsogona kushandisa zvakanaka mavisa nemamastercard. So izvo zvinhu zviri pamberi zvichiri kuuya zvichiri kubikwa asi zvanyatso va pamwe chete pa website yedu. But vakaenda pa website vanoona ma information yema contact information ekuti vagone kunyatsobvunzisa zvakawanda nezvazvo.
Taurai zvakare kuti website yenyu inonzi chii?
Website yedu inonzi Caring Companion.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kukambani yenyu vanokuwana ikupi?
Pari zvino vanotiona panhamba dzepa WhatsApp. Vanondibata pa WhatsApp. Ini ndinonzi Grace and WhatsApp number yangu is 0772 765 085. Chadzokorora zvakare +263 which is the Zimbabwean code and 7276508 5. Okay, WhatsApp here number here that ini zita rangu ndinonzi Grace +263 772 765 085.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvakanaka. Ndinodaira kuti vese vari kuteerera vachaonawo mukana uyu wamuka wokuti vagone kushandisawo uyewo kusapota vari kumba mune zveutano hwavo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka rekubata munyori wechidiki Alfred Veja uya ane bhuku rake rekutanga Chinobhururuka Chinomhara rakatsikiswa neFairfield Press mugore ra-2019. Bhuku iri riri kutaura nezvamambo Zungunye uyo aishungurudza vanhu vake kuburikidza nekupamba zvipfuwo zvavo, utsinye, unyire pamwe nekutonga nedemo. Zvakazotora vechidiki kuunza shanduko nekugadzikana munyika yamambo Zungunye. Bhuku iri rakanyorwa richitarisa nguva yekunge varungu vasati vapinda munyika, nyika isati yarohwa nenyundo. Mukoma Alfred Veja, nogamuchira nemufaro muchirongwa chedu kuno Studio 7.
Ndinofara zvikuru kuve muchirongwa chenyu mukoma Jonga.
Mukoma Alfred, mungatiudza pamusoro penhoroondo yenyu kana nganonyorwa iyi Chinobhururuka Chinomhara?
Sanyanduri ndakadzamisa pfungwa ndokutarisisa marudzi ari munyika dzakatsaukana ndikaona kuti marudzi mazhinji arimo kune kwaakabva. Vamwe vakauya kana kusvika kwavari nhasi uno nokuda kwekutsvaka ugariko huri nani, vamwewo nekuda kwenzara, urwere, hondo, kutiza dzimhosva uye utongo hwekumatongo. Izvi ndizvo zvakandisvitsa pakunyora nganonyorwa ine chekuita nokubuda uye kupinda kwavanhu munyika dzepasi chigare vavariro iri yekuti mhomho idzose ndangariro kumashure ione mararamiro aiitwa nevakuru vedu vekare nekuziva zvezvimwe zvezvikonzero zvakapa kutama kwana soro jena ava.
Imi muri kubata raramo yaiitwa nemazitateguru, ndiani angainzwisisa mukurarama kwanhasi?
Kune vamwe vane raramo yakafanana naiyoyo nhasi uno, saka ngatizvizive kuti nzira yatiri kufamba nayo iyi pane vakapfuurawo nepairi vakatodarika. Hapana chinotiwira chisina umbowira vamwe.
Chii chakakusundai semunyori wechidiki ane makore makumi matatu nematanhatu kunyora ngano nyorwa yepasigarei?
Ndakaona kuti mukurarama kwedu kwanhasi vazhinji havakwanisi kupa nhoroondo yekwatakabva, zvikuru samazera echidiki, tsika nemagariro evatema epasi chigare zvese zvakapotererwa kudurunuro. Izvi ndizvo zvakandipa pfungwa dzokudzosera ndangariro kuupenyu hwepasi chigare kuburikidza nokubvunza vatana uye kuverenga magwaro enhoroondo dzechinyakare. Tinofanirwa kuziva matongerwo enyika vachena vasati vauya muAfrica uye mararamiro evatema panguva yakudhara pasi pasati parohwa nenyundo.
Makasvika sei pakupa bhuku renyu musoro wekuti chinobhururuka chinomhara?
Chinobhururuka chinomhara musoro wakagukuchira tsanangudzo yakakosha munhoroondo yemararamiro evanhu munyika yepasi chigare. Nyanduri yakabuda nemusoro uyu achida kuburitsa pachena kuti muupenyu hapana chisingaperi, ingave nhamo kana rugare, mafaro kana kusuwa, kushungurudzika, kunyunyuta kana kuchema, zvese pane nguva yazvinosvika pakupera. Tichitarisa mune zvanhasi uno, musoro webhuku uri kutipa yeuchidzo yekuti tisazvidya mumwoyo nezvinotitambudza, uye uri kupa yambiro kune avo vanozvitutumadza nekuzvipembedza nekuda kwemararamiro avari kuita pane ino nguva. Nekuti kana nguva yamari yakwana, mangwana inofuma yava mhidigari ikazosara yave paivepo.
Saka iro bhuku renyu mukoma Alfred Veja riri kutambirwa sei neruzhinji rwevanhu?
Bhuku harisati rasvika kuruzhinji rwevanhu sezvo rakatsikiswa kunze kwenyika, asi ndinovimba kuti munguva pfupi iri kutevera chaunga chinenge chozipirwa nemutakunanzwa wenganonyorwa iyi.
Nhoroondo yebhuku renyu mukoma Alfred inogona kuonekwa nevamwe senhoroondo yezvematongerwo enyika vanhu vachitiza munyika vachienda kudiaspora. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Maonero nemafungiro anosiyana mukoma Jonga. Nyanduri achinyora nganonyorwa iyi haana kuinyora aine ziso uye pfungwa yezvematongerwo enyika hanhasi uno, asi kuti epasi chigare. Nekudero tinozvisiyira kuvaverengi kuti vatipe maonero uye mafungiro avo.
Kune vanoda kuverenga bhuku renyu vanoriwana papi?
Pari zvino bhuku harisati rave kuwanikwa mabhushopu emuno munyika yedu yeZimbabwe. Kune vese vanoda kuverenga nhapi tapi, ziramba waravira renganonyorwa iyi, bhuku ravo vanoriwana paindaneti paAmazon.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Alfred. Manga makateerera kune munyori Alfred Veja uyo akanyora bhuku rake rekutanga chinobhururuka chinomhara. Muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 625, vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Tabva tasvika kumagumwa echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Hola mogela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentatheli zindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwabalikhulu lamajumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathi ntambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna umoyo azithonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ikhethi angayifanelanga ivume ukuthi uprofesor Jonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawo awadalelwayo. Ngokuba angeka ithole lokho esithi yi-fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki bafuna ukuthi athule ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo bafuna athule, athule izwi lakhe life liphele du. Indlela ke lula yokuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha asoza thola fair trial amalungelo akhe asoza avikelwe uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembe esivele siyazi ngakho ke akufanele angakuvumeleke khona lokho ukuthi asuswele alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngomnumzana Jonathan Moyo?
Gagula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofessor Umoyo njengoba ngike ngatsho icala lakhe likhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona icala lakhe likhulu ukuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017 icala lakhe likhulu ukuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona icala lakhe likhulu ukuthi kavumelani labona laba bakhona yiwo amacala nxa kuthiwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende nxa lelo lilicala yilo ngempela esingathi licala kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho kalalo lakancane lelo cala cala lakhe ngelokukhuluma icala lakhe ngelokuphikisa icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo icorruption icala lakhe ngelokuthi kakuhlonitshwe iconstitution icala lakhe ngelokuthi kakuhlonitshwe amalungelo abantu beZimbabwe icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemsebenzi kuvuke ilizwe yikho lokho akujeziselwayo akukho kunye.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Isidumbu sikamuyi uGrace Mutandwa obeyintatheli izindaba elodumo sitshisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe. Umutandwa udliwe isifo semvukuzane. Kubika uMavis Gama.
Bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mthandwa emzini wakhe eMeborane ebikhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakade bekulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mthandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo ka Grace umnumzana Patrick Mthandwa.
Zvakangofanira kuti kana wa disappear wa msi.
Akukho nkinga nxa umuntu ethe wakhetha ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye.
Umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli izindaba edumileyo eyasebenzisana lo Grace okweminyaka eminingi. UChinaka uthi akamangaliswa yisinqumo sika Grace sokuthi achiswe hachi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo.
Very strong will, very strong views.
Akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha indlela yokuthiswa umzimba wakhe. Wayevele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto.
Nomsakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokuthisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi bathiswe bengabhubha okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe. Baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukutshisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegas loba amandla kagesi bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande. Ngemva kwalokho babese bewachola amathambo aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi. UGrace uchiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uThendai. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail, iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu. Ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli kuhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Uhlelo Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba iningi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinamali yokuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama-sanitizer kanye lama-mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le-coronavirus lona eselihlasele abantu abedlula amakhulu ayisithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlala egeza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuzi sakomtshazo uthi babhekane lo dubo lwamanzi esigabeni sabo njalo ukuvulwa kwezikolo kulakho ukufaka abantu ababo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba siloku esaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akula malungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefakiwe ukuthi abantwana bavikeleke kona lomkhuhlane. Sesaba sibile kusiya ngathi thina abazali hayi ngakuyaqala kume uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kona lomkhuhlane.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akulo amanyathelo asethethwe ngurhulumente wokuvikela umemetheko kwalomkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabe ready ukuthi zingavulwa sibili ngoba lapho abantwana siyasifaka abantwana engozini vela kula lutho olukhona kulama mask akulaka vela kwalungiselelwa lutho. Hhayi singafaka abantwana engozini vela zikakumelanga zivulwe kathesi. Umbono wami sekuthi lapho uhulumende angabulalisa abantwabenu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi seNyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seNyandeni Secondary. Uthi kulo dubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala amagetsi, if I'm not mistaken, ngo-2016 sabhadala i-connection fee sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi ebusebenzisane i-submissive pump esebenzisa ugesi uze siwaphambe awuye ngaphi etankeni yesikolo. So angiboni kule sikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, shota amanzi, kusho ukuthi sabesifaka abantwana ku-risk laba abalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emaNdebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamela kwenze phambilini ngokuthi kuvule izikolo.
Uhulumende kumele adelive ama-testing kits, ama-thermometers, sanitizers, lama-PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing ngoba i-teacher people ratio kumele ibe ku-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Mathema uthi uhulumente ukhathazelekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafaka impilo yabantwana engozini njalo bazajeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalinyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imihloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Phoebe Sipha over Ward 15 eLuveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Ngingakutholi ukuthi umkhuhlane wazolo waqhamuka kuqala khonathana ngokuqala ukuthi diko kwabangelaba ukuthi bayagula but akufuni njengakuqala ukuthi uthi belokhe kusifanele ngathi ngaphakathi belokhe begula kodwa hayi akusenzi njengakuqala. Kesingathi abantu bayasinda yebo yena bayabhubha but kathe sikhulu sokulobubeli amanzi ayekathesi a-right akhe okwabuyayo mhlaka-19 May bakathesi inumber yabagulayo sihambe ngani iyageda nemandi bemhambele kanempilo kuyababona hhayi abanye njalo sebeshajiwe sokusele nje abanye nje abagulayo kodwa hhayi nganindawo kwa-recover anamhla bekukhona eklinika khona ngale hhayi sebebuya nje inumber angikhona sebebuya nje gogo akusinjengakuqala kutshengisele ukuthi hhayi unkulunkulu ngami uyasakusandla ukuthi abantu baphile
yenxaliwa khangele lawa manzi ezimpompini liwabona enjani
hayi kathesi mahle hayi aphume empompini mahle isingisi okuthi ngingazi ngaphakathi kwawo kodwa hayi mahle kakhulu okukhona ukuthi vele sokumele siwabise singawanathi engabhoyelwanga kodwa noma wakhangele mahle
wonke umuntu uyenelisa yini ukuxhathisa amanzi lawo ngoba sike sakhuluma lesiphathamandla zezakhamizi sithi kwesinye isikhathi lamagetsi abengekho
bayenelisa ukuwabisa okwakathesi lokhu kuqalise i-COVID-19 amagetsi awahambi angahamba nje for the 30 minutes or 1 hour aphenduka akakhethi amagetsi lawo balakho ukuwabilisa akusenjengagalabana i-shedding hayi amagetsi beserayithi kakhulu la manzi lakathesi awahambi bathi ngapha eluvezini kungono angahambi abantu bebe lawo ukuze abe klini ngoba angalokhu ezibana kube i-shedding maze kungakuya kukhonze futhi kulunkane kwayikho kwagulisa abantu yikho sesihlala selawo amanzi okuphila
kukhona i-council ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaklinikhi
ngiyabona into ingaqambuka umkhuhlane waba khona ngithi akula muntu oyekhangela ukuthi kungaba lomkhuhlane maybe ngamaphayipi anto amaphayipi ahamba underground akula muntu ongabona ukuthi iphayipi leyo injani kubonakala nxa sokulo mkhuhlane ukuthi yo iphayipi leyo isuke yabambi wahamba sokukhona okwakathesi engingakusho futhi ne-council inedisile bakhuluma ngendleko inethile ngoba bayangena kesama-social workers awe-healthy basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bayahamba eklinika besiyalathwa mahara kuvela khona le ekhanselini incethile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kunje so kulabanye ababethwala ngama-ambulance besiya empilo so laphana kuzakhangela isifo kubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadalela imali yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
sike sahlangana sibili kwakhulumisana ngakho kubana kumele kukhangise kakhulu ukubana amaphayipi ethu anjani ngoba kunje ngithe ngiyilo esinye isakhamizi namhla lapha besikhona ethi yena wazalwa mina ngo-1936 amaphayipi lawo vele ekhona so nawanisengithe ngamaphayipi amadala kunandele ukubana amaphayipi lawa amanzi njalaphana kuyi-shedding amanzi ayebuya ahambe so amanzi angabe ehambe kufele kusawuru isembe ukukhangele naye so labo sebekunanzelele yikho sebefaka amaphayipi amatsha kulampa phayipi amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala e-right njalo yikho ukuthi sinqabele kumkhuhlane ungasaphendi ukuthi ube
leyo bekuyingxoxolo Councillor Fabian Sipha ka Ward 15 eluveve kwaBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sixoxa ngodaba lwegugura hundi oselukuvukile njalo
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugurawundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugurawundi ngendlela ezasuthisa esingathi ngama survivors lalabo abantu esingathi ngama victims eGugurawundi. Okokuqala, uhlupho lwabantu bemathebeleland ngodaba lweGugurawundi asondaba yamabhesi kuphela lesithupha, kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanyibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu abakanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. Njalo sibona okuthiwa ngesilungu ngama-after effects of iGugurawundi, whereby sithi thina iGugurawundi leyi isiqhubeka economically this time, abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni semathebeleni. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu bemathebeleni kumbe abantu bakomthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurawundi kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution iyangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa obekobulawayo ixoxisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective. Libona kuyindlela eyiyona engaphathisa.
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ubekobulawayo ehlangene leMathebeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokho akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathebeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele. Inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje za-affectwa umbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa e-State House. Inkokheli zawo zisithi uMnangagwa is a listening president, uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu bemathebeleni ngodaba lweGugurawundi. Ngokunjalo thina sithi uminista lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathebeleland Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende, ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohlezi edlala ngabantu, uthunuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurawundi. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wake wakhuluma wathi yena yena iGugurawundi was a closed chapter, wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesitsho ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathebeleland bezokhuluma ngalolu daba, thina sikuthatha njengabantu obokuthi abahloniphi, abahloniphi abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi udaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga la kubalaleli, ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzibuse. Lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa iBhilithane ezilithumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilithane, iDeclaration of Independence. Kulapho ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. Kodwa esinye isehlakalo esibalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kumabasa ngo-1775 lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kombhobho wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngumbhobho owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilitane. Ngemva komvukela inkululeko yagxila yaba insika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagxila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotsha njalo kugwalo lomvukela wakwele France. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo, omunye owakhokhela umvukela weMelika, uMarquis de Lafayette, wathi ubuntu bunqobile. Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba, ngitsho lalamhlanje lokho. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, ikhaya lami. I'm not afraid.
zosuku zikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlano 625. Uhulumende secele eleKenya ukuthi libophe wake waba yisiphathamandla sikahulumende umnumzana Jonathan Moyo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo matungamili mpumo.